Na uze Studio 7 mchidimbu Zim Minute zichiva kumzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muna odzedu dzanasi na 7 PM. Kanzuru ye Harare yobuda ne budget remadora mamiriyoni mazana matatu nezvihuru makumi masere pasina kuwedzera mitero gore rinouya. ZANU PF yoramba ichinetsana nenyaya yesarudzo dzematunhu. Svondo rino vanotsigira nhabvu vari kutarisira makuwerere mumitambo yenhabvu yembada Diamonds Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni wenyu Blessing Zulu. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk na 8:30 PM apo tichakurukura nezvenyaya yekunetsana kuri kuita nhengo dzeZANU PF nenyaya yesarudzo dzematunhu.